chitiko ichi chatamusa vanhu vakawanda kusanganisira vechidiki avo vanonzi vari vamapurisa uye vanonzi vange vari kuda kutorera mapurisa ari muguta maspike vachitsutsumwa nekukuvadzwa kwevana vechikoro mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita rake audza studio 7 kuti chiitiko ichi ndicho chakonzeresa muchokoto muguta
saka mukombi mamu ine vanhu paiada kutiza ndopaaisika nobva yarova vanhu vechikoro vanga vachienda kuchechi vanga vachitosvambirawo zvavo ndopakuvara vana vatatu umwe wacho tangona afukipi watizi kuti mupenyu here pari zvino kubva nguva iyoyo ndopatanga kuti vagari vemacitizens angotanga kuti no zvinhuizvi tofanira kuact against these things saka ndazongoona nemamo makomrades etajamuka kuti tofanira kuwana zvinhu zvatingaite kuti tiite action against this
mumwe wevechidiki mubato remdct vadanford ngadziore vaudza studio 7 kuti mapurisa aedzawo kubvisa vanotengesa mumugwagwa pamahofisi edis office muna kwamenguruma uye pavaramba kubva ndipo pavatanga kukandira vanhu utsi hunokachidza vangadziore vati zviitiko zviviri izvi zvatsamusa vakawanda uye vati hurumende inofanira kuona zvaingaita nenyaya iyi
so magrupu ya ari tiudaro zvaita izvizvi vabatana kuti mapurisa vangatishungurudzi kuti vakanda maspike pamusoro pezvo kuvhisa mazenda so zvakakonzera noizarema mazenda vadini vatange kukonzera mapurisa bati nyaya yomberi ipo nyaya pari kudiwa kutizvo vanhu vaonesane kuti zimbabwe haina mabasa zimbabwe haina kuti vanhu vanorama sei so nyaya yehombeiri ipo aiti nyaya yekubvisa mazenda o nyaya yekukandira maspike inyaya yekuti tionere nyararo kana zvichitengesa
pataenda pamhepo mapurisa ange achiri kukanda utsi hunokachidza uye vanhu vakawanda vari kutadza kubuda mumahofisi kana muzvitoro mavakavharirwa hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa pamusoro penyaya yemaspike iyo vanhu vanogara vochema-chema nayo zuva nezuva asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekudzivirirwa kwemukati menyika varonald muderedzwa vati havana chavanoziva pachiitiko chanhasi uyewo vati apo komiti yavo yakatendera nenyika svondo rapfuura havana kubvunza nezvenyaya yemaspike nekuti yaive mumatare edzimhosva nyonganyonga yaiitika muharare nhasi yaitika apo gurukota rezvemari vapatichinamasa vange vachiudza musangano mukuru wokuongorora kuti zimbabwe ingasimukire sei vachiti nyika haichada shanduko munyaya dzezvematongerwo enyika asi munyaya dzeupfumi asi vamwe vapinda mumusangano yevati vachinamasa vakarashika nekuti kuita kwehurumende zvikuru sei pakutyora kodzero dzevanhu ndiko kunoita kuti nyika isasimukire munyaya dzeupfumi mukuru weyouth forum vawellington zindove vaudza studio 7 kuti upfumi hwenyika haubudiriri kana nyika ichityora kodzero dzevanhu vakawanda vari kupinda mumusangano uyu wemazuva maviri wakarongwa nechatman house Surface Trust, Rises in Zimbabwe Coalition nened vati Zimbabwe inofanira kutevedza bumbiro rayo remutemo kuitira kuti zvinhu zvifambe munyaya dzeupfumi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera.